kugwinya kuti rwadza pari zvinechekuti veruzhinji kusanganisa vamwe vagari vemuchipinge chimanimani vari munyika muno masangano akazvimirega vanga vachitipa sapoti yakanyanya yatingati sapoti kubudikidza nezvekudya mabasics, sapoti kubudikidza nezvekunwa zvekufuga nezvekurara. Asi chikuya kwazvaita nekuwanda kwazvaita kuchimuchaakutanga kushungurudza vano chekuti pane vaakutanga kuitawo utungamiriri huri local hwekuda kunzwisa kuti avapihwa zvakawanda, avapihwa zvishoma, zvaakupinza nyaya dzematongerwo enyika. Ndo zvakati zviri kutirwadza. Asi kuti tada titende mazimbabwians nevamwe vese vari kunze kwenyika vari kubatsira kuti dambudziko recyclone idai rive rakareruka zvirinani.
Muunganyatsojekesa here pamuri kuti apa pane vaakuita zvematongerwo enyika ndaanani chaizvo vaari kuuya vachipindira munyaya yekupawana chikafu?
Nyaya iyi hatingati haisi nyaya itsva. Pese panotorwa nyaya dzechikafu vanonyanya kutipa dambudziko ndevanoita zvematongerwo enyika vari kusato riri kutungamirira rezvamusiye. Pari zvino tingati panga pane makakati makati kuti anga akatanga pekutangana nevanhu vari vakawirwa nedambudziko veruzhinji, vanhu vasingaonekwi vari chinzi vangazi ndive bato iri kana bato iri. Tinongoziva kuti pamushavo pakashayika mai nababa, pamushavo panoshayikwa mwana, apa pane imba dzakabva marata, ava vanga vakadai. Ndo matambudziko maonero atinoita vanhu vanenge vasina mafeshi zvatingati ndo mapolitical feshi. Asi tikuona kuti vezvematongerwo enyika kunyanya vezanupiefu ndo vari kuona sekuti vanofanira kuti vave nechekuita nedistribution. Ivo vachitaura kwatiri vanenge vachiti no, muri kunyanya kushandisa social media kutaura zvinhu zvakawanda nezviri kuitika, saka inenge iri nzira yavo yekuita counter social media. Saka tingangoti muchidimbu tiri kuona vezvematongerwo enyika vakarekera kuti vezanupiefu varivo vari kunyanya kusimukira kumberi kuti vange varivo vatungamiririzve pakuti opihwa neasingapihwi ndiani.